Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu chikunguru 5/2019 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC tichiti ezvino izvi kumuchirongwa chanhasi. Umwe murume anonzi akatuka vaimbo vemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe muna 2000 ari kupinda mudare redzimhosva nhasi. Masangano evakaremara munyika ari kusangana muHarare. America iri pakati pekupemberera zuvaro rusununguko rwayo. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaive sachigaro webato reMPC mudunhu reMashonaland Central vaGodfrey Chimombe vari kutarisirwa kumira pamberi pedare rebhindura Magistrate Scott nhasi mangwanani. VaChimombe vari kupomerwa mhosva yekutuka kana kuzvidza vaive mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe muna 2000. Magwaro ekuzivisa vaChimombe nezvemhosva iyi akabva kumapurisa anoti nemusi wa musi wa 6 kukadzi 2000 munhandare yefura kuMount Darwin vaChimombe vakatuka mutungamiriri wenyika yeZimbabwe vachiti chihurumende chavaMugabe chaive chihurumende chembavha uyewo kuti ivo vaMugabe vaive neropa mumaoko sezvo vakauraya vanhu vakawanda. Mutauriri wesangano remagweta ari kumirira vaChimombe reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira mafunda vanoti vaChimombe vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Magwete yadu anenge ari kubhindura mbechirikosi kwaari kunomirira vaGodfrey Chimombe wamataura vakapirwa matamanesa ekuti vauye kunomira pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekutuka kana kuzvidza vaMugabe vaimbo vamutungamiri wenyika yeZimbabwe. Pamatamanesa avakapiwa takaona kuti vari kunzi vakatuka vaMugabe vachivapa mhosva yekuti vanga vakakonzeresa kurayiwa kwevanhu makore akawanda apfuura uye zvavai vati vanga vatadza kutonga nyika. Saka zvinhu zvakanzi zvakaitika mugore rekuma 2000.
Pane kutsanangurwa here kwekuti sei nyaya iyi yazvomuka iyi zvino tichiona kuti kwatove nemakore anosvika gumi nemapfumbamwe 19?
Hatisati takwanisa kuwana tsananguro iyoyo. Gwaro ratakangowana ndere mafamane zero, asi ndinoira kuti magweta yatu paachandomira kare achakwanisa kubvunzawo iyo maprosecuta vanava muchushusa wakunzwa kuti nemhaka yai nhasi unota muna 2019 muri kuunza nyaya kuti vaChimombe vakatuka vaMugabe vachipuwa mhosva yekuti kwatonga nyika. Takaonawo kuti muna 2017 November vanova zamupf vakapasa matano yekuti vatadza kutonga nyika. Saka tiri kushamisawo kuti ko zvinhu zviri kubva kupi kwese.
Saka ivo vaChimombe vari kuti nezvipomerwa izvi
vaChimombe mhosva vari kuiramba, vari kuiramba zvikuru. Ndo mashoko avakatarisira kutaura kuudza mutongi kuti mhosva vari kuiramba. VaChimombe vanonge vanozikanwa zvikuru munyaya dzavo dzematongerwo enyika kumashonal central. Mukatarisa mukavacheka profaili yavo munoona vanga vambori nechidanho chihombehombe kune nyaya dzematongerwo enyika ikoko. VaChimombe mukatitarisa munhu akambo challenger waNicholas Gotje kushamba uko kwaimbo waMPO dzamupfu nzvimbo iyoyo vari kuramba mhosvayo. Asi vaChimombe vanenge vari kuchema vachiti kutargetwa kaunti wakateiwa semunhu anenge anoita mabasa anoita ikoko.
Tiri kuona kuti svondo rapera, kune vamwe vakamiswa pamberi pematare vachipomerwawo kutuka vamunangagwa. Munoti nezviri kuitwa izvi?
Zvino zviri kutishungurudza zvikuru, zviri kutitarisa kuti tizive kuti nyika iyi iri kufamba sei, iri kuendepi, iri kubva kupi ichienda kupi. Taifunga kuti nyika iyi yanga yabva kusodhoma negomora zvaiitika kumakore avaMugabe Ishimwa wadi yako pinda mataka wendiswa morgunze msecond republic and new dispensation. Anitiru kuona kote tuengeta raba kitu kusudu marengu mbora. Tumtona kwa maita kurushinga kwa rama mtawinu kune wa kapomeru wa mwosaya kutuka wa mnangaza. Kuhia zeku mbindura kuna kambu la wangawari kwa wapra ya mkembo wa kapomeru wa fiti mwosaya kutuka wa mnangaza. Kwa hewe polytechnic kachikoro chewa na kwa mtijisi agapu wa mwosa kunza kazi kutuka wa mnangaza. Akandika pesi yake ya chuga msulja ngari mungu te asfara nazo. Kwa kakisazi yukuti kirimu yu dispensation ele kwa kuchiri edu kunye kwa
Abo vanga vari mtauriri we Zimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira mafunda vari parunare muHarare na Jonga Kandemiri we Studio 7. Masangano evakaremara munyika arikusangana paHarare International Conference Center kumusangano wemazuva maviri wakatanga nezuro uchipera nhasi. Musangano uyu uri kutungamirwa nechipanga mazano munyaya dzezvakaremara muofisi yomutungamiri wenyika vaJoshua Malinga. Vachiparura musangano uyu vaMalinga vakati vakaremara vanofanirawo kupiwa mikana yakainzana nevamwe. Masangano aya anoti anodawo kuti panyaya dzose dzemunyika vagare padare kwete kuti vanenge vachivhiiswa mbudzi. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu West Studio 7 abata mukuru wesangano rinoona nezvekodzero dzematsi kana kuti vasinganzwe uyevo vasingakwanise kutaura, Red Deaf Zimbabwe Trust muzvare Barbara Nyangaira.
Musangano watiri kuita uri kufamba zvakanaka chose. Tiri kusangana vatungamiriri vemapoka akasiyana siyana evanoona nezvevanhu vane urema tichikurukura. Takakomberedzwa nemumiririri wevakaremara ari muofisi ya president, national advisor wedisability issues in the office of the president vanoitwa vaJoshua Malinga. Takabatana pamwe chete kuti tiunze vatungamiriri vakasiyana siyana vari vemapoka akasiyana siyana kuti tikurukure pamusoro pehurukuro dziri kuda kuitwa neNational Peace and Reconciliation Commission. Yakaparura iro chirongwa chehurukuro, kwete hurukuro dzezvematongerwo enyika aiwa, but hurukuro dzavakaparura vachiti vanhu vemuZimbabwe tiri kuda kuti timbotaurirane. Saka takaona kuti mapoka akasiyana siyana akanga atombosangana, vemachechi vakasangana vakakurukura, vemamwe vecivil society vakasangana vakakurukura kuti ndezvipi zvatingada kuti zvibude muhurukuro idzi. Saka takaona kuti hapana vemapoka evanomirira vanhu vakaremara, hapana vakambenge vaungana kuti vakurukure. Saka takabva tatiti aiwa, vanhu vakaremara vanoitawo 10-15% yepopulation yenyika yedu, saka vane zvavanodawo kuti zvibudewo muhurukuro idzi.
Saka zvii zviri kubuda pamusangano?
Taona kuti zvizhinji zvabuda muhurukuro dzedu ndezvekuti tiri kuona kuti kazhinji kacho tiri kutaura nezvekumiririrwa kuti mumakomisheni mazhinji havasi kutora vanhu vakaremara pavanopinza vanhu mabasa. Saka naizvozvo kazhinji kacho kana usipo unokanganwika. Semadzimai takaona kuti madzimai pavakati aiwa 50-50 nyangwe ikasazoita 50 zvayo, asi vanenge vari kukuma-30 ikoko kuma-20. Saka tinoona kuti zvimwe chete izvo ndo zvinoda kuti ikodzero dzako dzimiriririrwe unge uripowo patafura uchikurukura nezvazvo.
Mune chivimbo here chekuti zvimwe zvamuri kutaura izvi zvinotambirwa?
Ndinofunga zvikuru zvinotambirwa chose, nokuti hurukuro idzi dziri kuitwa maringe nebumbiro redu remutemo renyika yose rinotaura kuti aiwa vanhu vakaremara vane kodzero dzavowo dzeku kubatirana nevamwe panyaya dzose dzinenge dzichiitika munyika. Saka hatidi kukanganwa kuti tine bumbiro remutemo, uye zveZimbabwe yakasaina iyo iyaya inonzi Covenant on the Rights of Persons with Disabilities. Bepa irora yakasaina rinorikumikidza kuti iite zvimwe zvinhu pamusoro pekodzero dzevanhu vakaremara. Zvakawanda zviripo, masustainable development goals atinawo anotiwo musasiye vamwe kumashure. Saka zvinoreva kuti panyaya dzose dzekubatirana pamwe chete dzekuita hurukuro idzodzidzi kunyanya, kati kurukurei tese tichirangarirawo kuti vanhu vakaremara vane zvavari kudawo kukurukura nezvazvo nyaya dzemabasa nyaya dzekuti pakaita mhirizhonga munyika mhirizhonga inokonzeresa kuremara mhirizhonga inobata vakaremara kunyanya kupfuura vasina kuremara nokuti dzimwe nguva vanobatana nemhirizhonga havagoni kumhanya havagoni kutiza dzimwe nguva havaone kuti paita mhirizhonga dzimwe nguva havazinzwi kuti pane mhirizhonga yaitika asi tinongoona kuti zvizhinji zvacho zvinoita kuti vanhu vakaremara panoita mhirizhonga pese vandivo vanobatwa zvikuru nayo
mukuru wesangano rinoona nezvekodzero dzematsi kana kuti vasinganzwe Red Deaf Zimbabwe Trust muzvare Barbara Nyanga iri vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7 tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi muZimbabwe Independent mune nyaya pamusoro peZimbabwe iyo isiri kusaina gwaro reUnited Nations rinorambidza kushungurudzwa kwevanhu muHerald mune nyaya pamusoro pekutsva kwaita Yada Hotel yamufundisi Walter Magaya kuWaterfalls muHerald mekare mune nyaya inoti vaimbove gurukota rehurumende vaIgnatius Chombo vakapinzwa mudare redzimosva nezuro vachinzi vakatengesa imba yehurumende zvisiri pamutemo mufinancial gazette nyanzvi mune zvemari nehupfumi dzinoti mitengo yezvinhu ichakwira zvakanyanya muchinguva chipfupi chiri kuuya muchronicle mune nyaya inoti vanhu gumi vakakuvara mushure mekunge extra city bus rakabuda mumugwagwa kushangani nezuro mubepanhau irizve mune nyaya inoti zvirimwa zvichadzikira gore rino New Zimbabwe inoti mutevedzeri vanesvochamisa vatendai biti vanoti kupa kwakaita hurumende Zimbabwe Anti-Corruption Commission masimba okusunga vanoita zveuori hazvisi pamutemo yasvika nguva yenyu vateereri yamunotipa zvamunofunga muchizvitaurira mega
makadini pastudio 7 vana mukoma Jonga vana Blessing vana Natanonoka vana Mudhara Mike aindoitwa zvangu Victor Maremera ndiri kusouth Africa mumafikeng zvinhu chandoda ngotaura according situation yave munyika yeZimbabwe ndechekuti zvaoma ende zvaomesesa vanogona kuti vari kugona vachiisa mazimudhola vachiisa zvavanoisa izvi but chandoziva ngu chishona chinotaura kuti kuombererwa kwenhunzi ndiko kufa kwayo apa pazvabuda pachena kuti nyika vaikoniwa saka nyaya yatakungokurudzira isitave kukumbira kuti pachiitwa nhaurirano dzinenge dzine vayananisi vanobva kunze zvagara mumushe chaimo chaimo mukakonana hamutiungani muri baba namai chete munotoenda kwavasawira kwanext do uko munonoyananiswa ikoko saka izvinhu zvakurwadza izvi upenyu hauchaita upenyu hwanyanyawo masitereki saka dai zvanga zvichibvira ini ndinongokurudzira kuti ngavataurirane nyika yoinda mberi pasave neanozvitundumadza pasave neanoti ndini vaiti nzwira pamuviri tsvimbo yaro vadapi
mangwana anakanaka kustudio 7 makadii vana mukoma Jonga mese nevamwe ana sisi Marvelous makadii ikoko ndarwadziwa zvokuti nekunzwa kuti kune vamwe vabereki vanongosiya vana havatorere vana mabhefi vongosiya vongoenda zvikuru avo ambuya avo vane rudo avo vakasiyirwa muzvikuru kubva ari mudiki izvo zvatoo giredhi 1 vachingochengeta vabereki vake vanzi vakaenda joni havazive kana kutumira mwana kana kufonera wambuyavo kana kufona vachidziva kuti mwana ari sei dai hurumende yange vabatsirawo wambuyavo vaonawo bhethi remwana vechikoro kuti aenderere mberi nechikoro mbuyavo vane rudo zvokuti dai vange vabatsirawo chokwadi vari kuchengeta uyu muzukuru nevamwe vesewo vasina mabhethi dai hurumende yangonzwisisawo zvichemo zvevanhu ivavo vakwanisa kuvapawo mabhethi vana vaendewo kuchikoro ndini maimhof kupeter marisberg
maswera sei vashamarari vestudio 7 Ini ndinonzi Madimbi, ndiri kutaura ndiri kuno kuJohannesburg, kuCampton Park. Iyi nyaya iri kunzi maovheti anofanira kuti awedzere mari yawo yemudyandigere. Ini handioni batsiro yacho kunyange zvangu ndiri munhu asina kuenda kuchikoro, asi pakufunga ndinonyatsokuona kuti dambudziko ratakambotarisana naro iri rakazotisvitsa pana 2008 inyaya yamaovheti akapiwa ma50,000. Ndo zvakaita kuti kunyange hurumende iripo yava Munangagwa iti iyo nhasi iri kuda kuchinja kuti iuyise mari iyi, mari yezimudhola. Inyaya yekuti vanoda kuprinda mari yekupa maovheti aya, ndo urongwa huripo, hapana zvimwe zvinhu zvavanoda kuita. Vanhu avo, hurumende iyo haina shungu nevanhu, ine shungu nevanhu vayo vainoti maovheti. Tikada kunyatsotaura chokwadi chokwadi chaizvo, hapasina moovheti ari kurarama. Maovheti wose akapera kufa. Vanhu vose vatikati tivatore tivainterview vanozviti maovheti, hapana kana mumwe zvake anoziva kana kuti akarwa hondo yerusununguko. Vanhu ivo vaiva havana kana nhoroondo yavanayo ndiye kuda kuparadza nyika. Nohwanda vakabatirira pazita rokuti ZANU PF, havane nenyaya yekuinda. Ikozvo ndiri kutambura kuti nyika haina mafuta. Maticha haana, ari kudzidzisa vana vavo, anoti anoda kuti nyaradzo iriko ngavaende, handiri vari kutambisiwa mari, ngavaende vanojoina nyaradzo. Komutivhu 7 wamuri kutaura ticha ari kudzidzisa vana vavo, ari kutadza kubhadhara nyaradzo, ari kuzvibhadharira nyaradzo wani, achipiwa 200 bond iyo yamuri kutaura kana TGS, ari kubhadhara nemari iyoyo shoma shoma. Ine ndakatarisa zvangu ndinotatsanangura ndini, ayo amunoti maovheti aya nezano PF, zvinhu zvimwe chete kuwedzera mari kuri kuda kuitwa. Hakuda kuti varambe vachikomesa musoro vachida kuti nyika ife. Ungaitarisa nyika ina makomba, vakapiwa mari, vakatengera mombe makabheji nokusafunga. Iko zvinezvi ndo vanhu vamwe chete zvevavo kuti vakuti vada mari, vada mari dzese. Ngavasiwe vakadera apo timbogadzirisa nyika. Katagadzirisa nyika, munovaona vagona nzira zvigumu vakukokota uchi hwenyika hurimo. Iko zvino vane nzara, ndosaka muchi vachitambura vachidera. Asi pari kubva dambudziko, havasi kuona kuti vari kubva dambudziko riri kubva pahurumende yamunangagwa, iyo yakati atekovha kuhurumende yamugadzi.
Pamusoro vevateereri veStudio 7, ndini wenyu mumwoyo ngoni dzashe, ndiri kuno hangu kusouth africa kwandinogara ndichishanda. Ndakabva munyika yekusungwa yekutambudzika, nyika yezhara. Haa, ndagwadzwa mwoyo nokufara kuti kana zviri izvo chaizvo chaizvo zvichaitiwa nezati, sokuporomesa kwainoita ichiti yapiwa mumeni zino wokuti irume uri hwose hunoitika munyika yezimbabwe, handozvimba zvimwe zvinhu zvichasara zvavanani. Asi kana vakaita samaitiro avo kuti ivo vanopedzisira vazvibvisa meno, vosara vasisina meno, zvoreva kuti iko kwavakananga vanenge vasingakuzivi. Kana uri anticorruption unofanira kumira nezvekuti huri husaitika mukati menyika. Choro mari dzinoitwa mukati menyika ndiko kuti dziwane usimba hwokushanda kana pasina macorruption akawanda anenge achiitika. Ndovimba kuti vachabata basa sezvazvakafanira.
Vashamariri masora semhuri yeZimbabwe, tinomutendai ngekuti pai zvinoitika munyika yedu yeZimbabwe. Tinopa kutenda tiri uno kunze kwenyika, tinozwa Zimbabwe yane mari. Inoshanda here mari yacho? Tinokumbira kuzwa chokwadi kuti inoshanda here. Ishande zvisazotidhanisa mangwana. Mhuri yeZimbabwe tatenda.
Mukadi vashamariri veStudio 7, indinoitwa Simba Rasha, ndiri kuWitbank. Munhu avanoti vachirumanza apedza kutaura apa izvozvi achiti masoja nemapurisa vanovengwa, ngaitewo somubereki please achitorawo vanhu sevanhu. Nekuti ini chandoziva ndechekuti munhu anovengerwa mabasa, bcause masoja nemapurisa vari kupinda nezvematongerwo enyika zvavasingafaniri kupinda, vachiita zvinhu zvisina kufanira kuita. Masoja akauraya vanhu kuita sekuti vanhu vari pahondo ivo vari kuratidzira zvavasiri kufara nazvo. Ngavaite sababa please vachirumanzo nevamwe vavo veZANU PF vanotaura zvinhu zvisingaiti. Tiri vanhuwo vakaenda kuzvikoro vanozvigona kuziva chakanaka nechakaipa izvo. Ngavationewo sevanhu. Ndatenda.
Ava vange vari vateereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita neStudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Tinokumbira kuti mutaurise uyezve kuti mameseji enyu aite mapfupi. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vanoita makumi masere nevatatu vafira mumvura, vamwe vatatu vakararama mushure mekunge chikepe change chakavatakura chanyura mugungwa reMediterranean kumahombekombe kwenyika yeTunisia. Vanhu ava ndeve kuAfrica vanga vachienda kunotsvaka upoteri kuEurope mushure mekukwira chikepe ichi muguta reZuara muLibya. Hurumende yeAmerica yatemera zvirango zvekufamba pachipangamazano chemutungamiriri weMalawi vaUladi Musa pamusoro peuori. America yatemeravo zvirango izvi pamudzimai wavaMusa. VaMusa vanopomerwa mhosva yeuori uye vakambosungwa neMalawi Anti-Corruption Bureau mugore ra2013. Muna 2017 vaMusa vakasungwazve vachinzi vakapa mapepa kuvanhu vekuBurundi neRwanda airatidza kuti zvizvarwa zvemuMalawi. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nezuro mutungamiriri wenyika vaDonald Trump vakataura kuvanhu vakange vachipemberera zuva rerusununguko rwe4th of July. VaTrump vakarumidza mauto avo vachiti hapana mauto anodarika mauto eAmerica pasi pose.
Hello America, hello. The First Lady and I wish each and every one of you a happy Independence Day on this truly historic 4th of July. Today we come together as one nation with this very special salute to America. We celebrate our history, our people, and the heroes who proudly defend our flag, the brave men and women of the United States military.
Mutungamiriri wenyika vaDonald Trump vakataura kuvanhu veAmerica zvoromanheru pazuva rekupemberera zuva rakasununguka America. VaTrump havana kutaura zvematongerwo enyika asi vakarumbidza kushinga kwevanhu veAmerica vachiti kubva makoro ekurwira rusununguko kubva kuBritain kusvika nhasi, ramangwana reAmerica rakatakurwa pamapfudzi evarume nevakadzi vanozvipira kudzivirira America.
The faraway king would soon learn a timeless lesson about the people of this majestic land. Americans love our freedom, and no one will ever take it away from us.
VaTrump vakakurudzira vechidiki vachiti vane mukana wekupinda muchiuto, vachiti ibasa rinokudzikana zvikuru. Mukutaura kwavo kwese, VaTrump vakange vachirumbidza zvechiuto vachiti deno asiri mauto paidano pasina rusununguko nekuzvitonga kuzere.
Militiamen risk life and limb to secure American liberty and self-government. This evening we have witnessed the noble might of the warriors who continue that legacy. They guard our birthright with vigilance and fierce devotion to the flag and to our great country. Now we must go forward as a nation with that same unity of purpose. As long as we stay true to our cause, as long as we remember our great history, as long as we never, ever stop fighting for a better future, then there will be nothing that America cannot do.
VaTrump vakarumbidza America vachiti hapana nyika yakaita seAmerica. Vakaudza vanhu kuti vese vana venyika huru uye vese vane chinangwa chimwe chete.
As we gather this evening, in the joy of freedom, we remember that all share a truly extraordinary heritage. Together we are part of one of the greatest stories ever told, the story of America. It is the epic tale of a great nation whose people have risked everything for what they know is right and what they know is true. It is the chronicle of brave citizens who never give up on the dream of a better and brighter future. And it is the saga of 13 separate colonies that united to form the most just and virtuous republic ever conceived.
vaTrump vakati vanhu veAmerica havambofa vakakanganwa kuti ramangwana nderavo uye kuti vanhu vamwe chete vari kuda kuita chinhu chimwe chete.
Because we will never forget that we are Americans and the future belongs to us. The spirit of American independence will never fade, never fail, but will reign forever and ever and ever. So once more, to every citizen throughout our land, have a glorious Independence Day.
Nezuro America yakasvitsa makore mazana maviri nemakumi mana nematatu yabva mukutongwa neBritain. Mhemberero idzi dzakaedze kutangawo apo mauto eAmerica akafora achiratidza zvombo zvavo kuvanhu. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande.
You will send me a check again. We got a push in a nation. I know we are born in a day. To one day, no fire affair. Get a good deal. What if they call in your walk up in a chair? We got in the canal, shake him up there. I know Sivan Diani from India to what he needs. To one day, no fire affair.
Vakomana vanamanzi anofata zvikuru sezvo nguva yedu yapera. Regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Murume anonzi akatuka vaimbove mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe mugore ra2000 ari kupinzwa mudare redzimhosva nhasi. Masangano evakaremara munyika ari kupedza musangano wavo muHarare nhasi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC. Ndoti mosara zvakanaka.
So we see